kwezuva rechipiri nhasi mapurisa anga akaisa ma roadblock pamigwagwa yose inopinda nekubuda mudhorobha reGweru achirambidza vanhu vakawanda kupinda mudhorobha. Vamwe vevanhu vashoma vange vapinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba kana vaonekwa sevasina zvikonzero zvakati tsvikiti zvekuve mudhorobha. Studio 7 yaona vamwe vevanhu vange vachitandaniswa kubva mudhorobha pakati penguva dza 9 na 10 mangwanani. Mumwe murume anoita basa rekuchengetedza nzvimbo uyo asina kuda kudomwa nezita ati maonero ake ndeyekuti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka.
Varongozama kuti vanhu vasaungana, vanhu varongozama kuti vangodispesa, vanhu vasange vari panhu pamwe chete, vari kuenda kumabasa zvavo vari kuita vachiregwa. But make sure kuti kana uchitoenda kubasa unenge uchitori nekadhi kana kuti unenge uchitori neproof iri kuratidza kuti uri kuenda kubasa. Haa, mapurisa ari kuita basa zvakanaka.
Asi mumwe mugari wemugweru amai Lauren Mangoma vati vanhu vakawanda vari kupinda mudhorobha vachitsvaga chikafu sezvo zvitoro zvekwavanogara zvave kutengesa zvinhu nemari iri pamusorosoro.
Ndoona sekuti chinhu chechakanaka kuti vanhu vakwanise kubvumidzwa kupinda mutown, nekuti kuno kumalocations zvinezviri tiri kuzviona neprize iri kudhura chaizvo. Cooking oil chaiyo for example iri kuita 160 bond, of which ukapinda mutown unoiwana yakachipawo. Saka zvinezvi tinoti security ngairege ngaimbomira kurova vanhu, vanhu vabvumidzwa kupinda mutown vaaccesse maservices avanenge vachida.
Mumwe mugari wemukwekwe muzvare patingozo avo vati vaona vamwe vanhu vachishungurudzwa nemapurisa mudhorobha iri vati zvave kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu.
Kana vanhu vakurambidziwa kupinda kuti vawane marights avo akakwana kuti vakwanise kuwana chikafu chachona ichocho chinonzi vanofanira kuwana, zvinenge zvotishungurudza isu sevamwe kuti zvino madzimai toita sei, nekuti iyo hurumende inotaura kuti food is a basic need. Zvino kana todzingwa mumatown handizivi kuti hurumende iri kuda kunyatsa kuti tidini isu sevana veZimbabwe.
Kumasvingo mapurisa support unit anonzi arova vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira mamwe madzimai anga achitsvaga mvura pazvibhorani. Mumwe mugari wemumasvingo muzvare Belinda Mwale vashora maitiro akadai.
Mukuru wenyika akanga akataura kuti vanhu vanokwanisa kubuda kuti vatsvake zvinhu zvinenge zvichida kuti vararame nazvo, asi apa handione chikonzero chekuti vanhu vanga vachirohwerwei. Chavanga vachingofanira kuudzwa ndechekuti musagara pedo napedo, asi mvura icherwe, nokuti kumasvingo mvura inonetsa kuwana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati mapurisa ane kodzero yekuita zvavari kuita sezvo chigaa chekuti vanhu vagare kudzimba dzavo kwemazuva 21 chakaitirwa kuedza kuchengetedza upenyu hweveruzhinji. Kusasangana vanhu vakawanda nechimwe chinhu chikuru chiri kukurudzirwa nenyanzvi dzeutano senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus, uye nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatora matanho ekuti vanhu vagare kudzimba senzira yekumisa kufararira kwechirwere ichi icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Kusvika pari zvino chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru 36 pasi rose kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya munyika zvondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.